Manera kanaka murie Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi Uri msuwe chitatu kurume 10, 2024. Makaterera ku Studio 7 nepenyure inya dzirikuitika mu Zimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika nemukuru wemauto vonzi nedare varipe munhu akaitwa kafira mberi nemauto. RBZ yoshorwa nevamwe nekuunza mitemo yemashandiro yemari itsva iri muzvidimbu zvidimbu zvepakuti vamwe vashaye chivimbo. Asi governor webanga guru iri vanoti vanhu vari kutambira hurongwa hwavo nehwemari nemaoko maviri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai opa muchinguri pamwe nemukuru wemauto eZimbabwe National Army Lieutenant General Anselm Namo Sanyatwe vanzi nedare ramagistrate muHarare vabhadhare mari inodarika mamiriyoni zana emadhora emunyika kuna vamuchademba muponde chizvarwa cheZimbabwe chakashungurudzwa pamwe nekukuwadzwa nemauto muna 2019. Magistrate Tamara Chivindi Wavana vaviri ava vaine mhosva zvichitevera kuitwa kafira mberi kwavamuponde nemauto ainge achidzivirira kuratidzira kwaiitwa neveruzhinji mumusha weGlenview muHarare musi wa16 2019 vachinyunyuta nekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Hatina kukwanisa kunzwa mativi aamai muchinguri navasanyatwe sezvo takundikana kubata magweta ari kuvamirira panyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta ravamuponde vatinashe chinopfukutwa veZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Mudare, komanda weZimbabwe National Army na Minister of Defense, vanova ivo ndivo maemployers emamembers eZimbabwe National Army, masoja. Vapiwa order yekuti vabhadhare vamuchademba muponde nainoita iyo 15.2 million. Zimbabwean dollars, iri madamages, the pain and suffering kunova kurwadziwa, trauma, nervous shock. Mushure mekunge varohwa nemasoja muna January 2019 vari kuzvifambira vachiita business ravo paGrenfell shopping center. Zvekare vanzi vabhadhare vamuponde ava mari imwe futi inoita 52 million Zimbabwean dollars inova madamages zvekare kunyadziswa kwavavaitwa inoitwa iyo humiliation in the front dignity. Yavamuponde as a result yekurohwa kwavakaitwa muna January 2019. Vazonzi vabhadhare chikara interest pamari kubva musi wakaiswa masamani kusvika musi waichabanwa.
Munoona here vaviri ava vachibhadhara mari idzi tichinzwa kuti mudare vaipikisa vachiti haasi mauto akarova vamuponde vachivakuwadza?
Kana mutongo wapiwa nedare unofanira kubhadhara nekuti ndiwo maprinciples acho erule of law. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo, saka kana mutemo through matarize mhosva ati pabhadha yemari yemadamages anofanira kubhadhara, zvisinei nekuti vanhu vaimbopikisa claims.
Chidzidzo chipi chinowanikwawo kubva mumutongo uyu tichitarisawo vana veZimbabwe vakawanda vanogara vachichema kuti vanotyorerwa kodzero nemauto muZimbabwe?
Chidzidzo chiri apa ndechekuti mauto nevamwe vanoita nezvekuchengetedza rinyararo nemalaw enforcement agent muZimbabwe havafaniri kushandisa udzvanyiriri kana kuti vatinoti nemuchirungu impunity kana vachinge vari kukondesa maduties avo. Vanofanira kukondakta maduties avo ine mena iri proportionate and zvekare inorespekta mahuman rights kana kuti kodzero dzevanhu.
vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatinacho chinopfukutwa vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vari parunare muHarare neStudio 7.
The voice of America.
Vemabhizimusi vari kuchema-chema nedanho ratorwa neRBZ pamari dzavo dzanga dziri kumabhanga dzavave kunzi vave kupiwa mushure megore kana makore maviri uye dziri mumari yemaZimbabwe Gold kana kuti maZig. Vemabhizimusi ava vanga vaendesa mari kubhanga reRBZ vachida kutenga zvinhu zvekunze uye vamwe vane mari yavanga vasati vapiwa pane zvavainge vatengesa kunze kana kuti export retention inozopiwa nemadhora emunyika pazvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana. Asi muna mamwe mashoko kuvatori venhau, gavhuna veRBZ Dr. John Mushayavano vati zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Izvi zvatsinirwa nechipangamazano kuRBZ vaPersistence Gwanyanya muhurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Mashoko akanaka zvakanakisa. Akanaka nekuti ari kupedza kamwe kakadambudziko katata tase kunzwa kekuti vamwe vangavochemera kuti dai zvachigadzirika takutanga kushandisa mari yedu mabhengi angu andonditumirawo kanzi maakugona kushandisa zvichida pasine mashoma asati apedzisa asindinovimba kuti kudapa rinozovingirana nhasi pamwe neramangwana zvinenge zvanaka. Saka ndinoona sekuti kufamba kwezvinhu kwakanaka kawo.
Asi tiri kunzwawo vamwe vari kuchema-chemawo vaGwanyanya kuti mimwe mitemo yakudzikwa nebhanga reRBZ semwe iri kunzi Exchange Control Directive yekuti vanotara kuti mari dzanga dzisati dzabhadharwa dzemaauctions ya nedzimwe dzimwe dzichashandiswa sei vasina kutaura nevemabhizimisi acho zvinogona kuti vanhu vaite vashaye chivimbo neZimbabwe vopedzisira vaburitsa mari dzavo munyika.
Mataura vari zvakanaka dzakanga dzisati dzabhadharwa. Inobhanga guru rehurumende raakutotsanangura kuti inobhadharika sei. Munoona zvinoitika mukoma. Panoitika chitiko chikuru chakadai pane zvimwe chimwe nechimwe chinosaririra asi ndafarira kuti zvimusarurudzwa izvozvo ndizvo zvagadziriswa nepanga guru rehurumende womwe haushayiwi vanini vatatu vanoti magadzirisiro amatiita aya andikanganisira asi ndinoona hangu zvisina kunyanya kuipa nekuti zvakanga zviri mumhepo zvaenda kunogadziriswa moja pachirungu.
Ko vamwe vari kuti hapana zvitsva pane zviri kuitwa izvi zvakangofanana nezvakamboedzwa kanotokwanisa kutosvika katanhatu pachiunzwa mari itsva asi zvichizongoguma yave misodzi.
Pamarwa chikuru apa pane musiyano wakakura nekuti tine mari ya nezvicherwa zvakakosha.
Chipangamazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo imwe nyanzvi munyadzo zveupfumi muzvare Chennai mutamba sere.
Tikuona kuti vari kuramba vachibuditsa zvinhu zvigwisho 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 every day kuti nhasi tachinja ichi mangwana tombopiwa futi zvimwe mangwana tombopiwa hazvifanire kunge zvakadaro nenyaya yekuti mari inotori property kumunhu akaibata mari yangu nditori nemarights pamari iyoyo according to bumbiro redu remutemo ndine maproperty rights so ndinenge ndichitarisira kuti sekutanga tive neconsultation tive nekunzwisisa zvese kuti zvakamira sei zvadaro ndinofanira kuzopiwa inini nguva yekuti ndisarudze kuti inini ndiri kuda kufamba ndakadii nekuti imari yangu handitika. Izvo zvinoita kuti ava kunyanya vemabhizimusi vatange kubudisa mari dzavo muZimbabwe kuti Zimbabwe iite seinosemesa kune vatinoti mainvestors ava vanenge vachiuya kuzovaka kana kuzotangawo mabhizinesi avo muZimbabwe. Zvinenge zvichita kuti Zimbabwe iratidzike kuti nyika iyi wakange waisa mari yako imomo hausisina control hausisina chaunotaura pamusoro pemari iyoyo unenge wakutotongerwa homwe yako nehurumende.
Mungape muenzaniso here ipapo?
Nhasi uno ndaona pabuda nyaya yekuti mari dzakanga dzakaiswa kuinterchange auction kutanga kwaDisemba Zangati sati za badarwa ni hurumende. Turukuta urirwa isusu kuti mari zozo. Zichatanga kunzi. Akachati zoseri mari zozo. Nema chorela waka zita. Vava kuzi zosera wachitandisa exchange rate ya nasi. Asi mari yaka chorwa. Ichitandisirwa exchange rate ya mna December. Iyo vachiziva kuti munyika medu mune inflation. Vachiziva kuti munyika medu vadzosa vaunza kuti ine mari iyo inonzi zigi. Saka zviri kunzi mari idzodzo zvange zvichinge zvichichinjwa kupinda muzigi uye zvichichinjwa ne exchange rate yanhasi. Kwete exchange rate yatakataurirana muna December.
Asi katiri kunzwa mune mamwe mashoko kuvatori venhau veRBZ vachiti mari itsva yatambirwa zvakanaka chaizvo nevanhu vari kufara wose, munhu wese ari kufara.
Aiwaka, haunganditi ndatambira chinhu chakanaka after the fact. Handiti, vanofanira kunge ivo, takange takataurirana, isu semacitizens. Ivo sevanhu vakaiswa pachinzvimbo muoffice inoshandira macitizens. Takataurirana nekuwirirana, ndokuzoti vanhu vari kufara.
Nyanzo munyadzo zveupfumi muzvare Chennai mutamba sere vari parunhare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7. Vadzidzi vaviri vemuzvikoro zvepamusoro-soro vari nhengo dzeZinasu vaNesbet Munyuki navaValentine Ziko vanoti havasati vanzwa kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakurudziro yavo yekuti vaMnangagwa vabvise gavhuna mutsva weRBZ vaJohn Mushayavanhu pachigaro vachiti kudomwa kwavo kunotyora bumbiro remitemo sezvo vaine zvikamo mukambani inoita zvemari yeFBC Holdings. Vadzidzi ava Svondo Rapera vakapa vaMnangagwa mazuva mashanu ekuti vange vabvisa vaMushayavanhu vachiti kukundikana kwavo votorerwa matanho ekumatare. Mazuva mashanu aya anopera mangwana. Vadzidzi ava vari kumirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kupinda. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mudzidzi vaZiko kuti tinzwe zvizhinji.
Vajonga atisataonawo mhinduro dzizere panyaya iyi, but tinotarisa panoperawo zuva remangwana mutungamiri wenyika vanenge vatipawo mhinduro izere kuburikidzana nenyaya yatakavaudzawo.
Tinoona kuti mazuva mashanu amakapa vaMnangagwa kuti vange vachidzora kudoma kwavakaita vaMushayavanhu anopera mangwana nemusi wechina. Matanho apa hamunotora kana pasina zvaitwa navaMnangagwa?
Tinenge takunzwawo nemagweta edu kuti matanho apa akakakwanise kutorwa panyaya iyi sezvo varivo vari kutungamirira panyaya iyoyi.
Kune vamwe vanoti imi sevadzidzi kudomwa kwavaMushayavanhu kunokubata ipapi.
Vajonga, ndingangoti nechirungu we are citizens before we are students. Saka na tinototarisirwa kunga tichipindirawo munyaya dzingangoda dzichikanganisa vagari vemuZimbabwe. Ndosaka muchiona takadai kupindirawo mune nyaya nechikonzero tirivo vagari vemuZimbabwe.
Asi iko kudomwa kwavaMushayavanhu kunokanganisa nyika nenzira ipi kana vari munhu anogona zvake basa rake?
Tinotarisirawo kuva neZimbabwe yakajeka, Zimbabwe inotevedza mutemo, but tinoona kuti kuchikorwa kwemutemo uku kunova iko kunozokonzeresawo nyonga-nyonga mukubudirira kwenyika ino. Saka nokudaro tinge tichitarisirawo kuti vakuru vedu vagotevedzawo mutemo sezvairi, kuitira kuti isu vechidiki tivanawo chekudzidza kubva kwavari.
Vanga vari mudzidzi vari nhengo yeZinasu vaValentine Ziko vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamwe vakaremara munyika vanoti kodzero dzavo dzave kutyorwa zvakanyanya nemakanzuru ayo avanoti ari kukundikana kuvawanisa mvura yakachena, kukundikana kutakura marara uye kusagadzira migwagwa kuti vakwanise kufamba zvisina njodzi. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mabharani pachikoro cheNdarama High School vaHenry Chivhanga avo vakaremara makumbo vanoti vave kuita dambudziko rekuwana mvura sezvo vachimanikidza kuenda kuchibhorani.
Nyaya iripo ndeyekuti vanhu vane hurema kana service delivery isina kumira zvakanaka vane matambudziko mazhinji. Tikatanga nenyaya yemvura, kana kusina mvura vanogoiwanepi yokushandisa? Kuenda kuzvimugojo mugojo uku, hamwe havakwanisi kuti vava vanosvika ikoko nemhaka yeku kuti zvavanoshandisa is assistive devices zvichitoda migwagwa yakafanira yakanaka.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revakaremara reZimbabwe Associations for Societies for the Care of the Handicapped kana kuti NASCO amajesi matara vanoti kusafambisa kwemabasa zvakanaka muguta reHarare kuri kushungurudza vakaremara.
Vanhu zve vanofamba zvemufambo vachinotsvaka kwekunorasira marara zvinovadambudziko zvakare kune munhu akaremara kuti akwanisezve kunge achienda kunorasa marara unozopedzisira zvemarara aakuzokonzeresa zvirwere.
Muzvare nenziziya vekwamaringire kwachivi avo vane mhumhu mudiki vanoti vanosanganawo nematambudziko emvura kuzvibhorani zvishoma zviri kure munzvimbo dzavo uye migwagwa yakaipa.
Chokutanga, migwagwa haina kunaka, hatigoni kufamba nemawheelchair iwayo, ndochinhu chokutanga. Chibhorani hatigoni zvekundomira queue pachibhorani. Mumwe atori namaoko unondodhaya sei chibhorani ichocho? Mumwe maoko onawo haana makumbo anoshandisa mawheelchair unondodhaya sei?
Vakurudzirawo makanzuru kuti aremekedze kodzero dzavo. Meya veguta reMasvingo vaAlec Tabe vanoti kanzuru yavo iri kushanda nevakaremara uye ichaedza kugadzisa zvishemo zvavo.
Zvichatibatsirawo kuti atleast tikakwanisa kuvandudzawo the current plan yatinayo tokwanisa kuita kubudisa mvura apa 60 megaliters per day zvinova zvichabatsira vanorama norema nokutizvo mvura inenge yakubuda hours akawanda havachakwanisi kuzoda kuzoenda vazoiti kuzvibhorani niya dzekutoo dzinongova vanenge vane mafisical challenges vanenge vachitadzisa kuti vafambe chinhambo kudonotora mvura.
Ukuwo mutauriri weguta reHarare Vasteri Gama vanoti guta ravo riri kuedza neparinogona napo kugadzirisa mamwe matambudziko anotarisana nevakaremara. Mutauriri webazi runa nezvekutongwa kwematunhu vaGabriel Masora vakurudzira vemakanzuru kuti vakoshese mutemo wehurumende weNational Disability Policy unochengetedza kodzero dzevakaremara.
Tinokurudzira zvekuti makanzuru ave nemafocal persons notarisa zvichemo zvevanhu vakaremara kuitira kuti nhona dzavo dzikurumidze kusvika kune vakuru kuti zvigadziriswe.
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanodarika miriyoni imwe chete uye nyika yakaisa ruoko rwayo pazvibvumirano zvakawanda zveUnited Nations zvakanangana nekuremekedza kodzero dzevanhu, asi vakawanda vanoti kodzero dzavo munyaya dzezveutano, dzidzo neupfumi hadzisi kuremekedzwa. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tochingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nasiyamira kushanda nemakambani mashanu anonzi ari kubatsira Russia kugadzira ndege dzemhando yemadrone dziri kushandiswa kurwisa Ukraine uye kushandiswa nevanopfurikidza mwero vechihudzi vekuYemen vanotsigirwa neIran kurwisa ngarava munyanza yeRed Sea. Makambani aya ari kuChina neRussia. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nava Elliot Pfebe vari kuBritain avakabudirira kumirira bato reLabour Party musarudzo dzemakanzuro muBechels Limo kuBritain kwakare. Sarudzo idzi dziri kutariswa kuitwa musi watu mwedzi unouya. Kana vakabudirira ukunda vaPfebe vanenge vari mutema ane midzi yekuAfrica vekutanga kusarudzwa. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Maelections yatiri kutaura nezvavo ndemaelections yematunhu elocal government ayo ari kuitwa musi wa2 May 2024. Saka ndinonga ndakamirira inini wadhi yeBechels Limo ndiri nhengo yeLabour Party.
Tinoona kuti makambokwikwidza muchiedza kumirira iro dunhu rimwe chete iro rimusarudzo dzakaitwa nguva yapfuura makakundikana, munoona muine mukana here rwendo runo?
Ichokwadi kuti ndakakondesta wadhi imwe chete Beaches Limo ndiri nhengo yeLabour against Conservative Party member inova hurumende iri kutonga the last year 2023. Takaita difference inoita about 147 mavotes. Tinodavira zvikuru kuti wendo huno tinogona kubudirira kuburikidza nokunge ndaane experience yemakampeni yemaelections yemuno muBritain, sezvo ndakabvotimirirei bato iroro ndikapodza ndahwina saka ndoo katiri wakandemira tinodavira kuti zvinoita kusika taona kuti kunowira tsvimbo nedowe ndekupi.
Muri munhu akazvarirwa kuZimbabwe, vamwe vangada kuziva kuti sei matora pfungwa yekuti munge muchikwikwidza musarudzo dziri kuitwa kuBritain.
Regai nditi nini, once a politician, always a politician. Hatigoni kumirira nguva, saka donzo repolitics ndorokumirira vanhu nokuvapa pundutso, zvisinei nekuti inyika ipi, ingave Britain here kana kuti Zimbabwe. Saka ndopatiri pari zvino.
Iko kukwikwidza kwamuri kuita kuBritain kunobatsirawo zvakadii kuumba utongo hwejekerere kuZimbabwe?
Zvinobetsera nyika yedu yeZimbabwe yokunge tichinge tichibetsera varimo muhurumende kuti matunhu atoti malocal government macouncils anoshandurwa sei, zvakare anovakwa sei. Saka zvinhu zvinogona kutibetsera isisi kuZimbabwe pane zvandiri kuita pari zvino.
Toti mabudirira musarudzo idzi vapfebve, ii nhoroondo ipi yamunenge maumbawo muupenyu hwenyu?
Vakandemiri, kana zvabuda zvakanaka musarudzo iyi, inonga iri history kurudzi rwedu rwekuAfrica. Ndinonga ndiri the first African kutora chinzvimbo ichi muparamende yekanzuro yeworso.
Makakwanisa kunge muchisvika apa sei vapfebve kuti munge muchizosarudzwa kumirira bato renyu reLabour Party?
Takasarudzwa nebato reLabour Party neutungamiriri wapamusoro watinotiwo National Executive Council kuno kuBritain kuti ndinge ndiri mumiririri weLabour Party mushure mokukunda musarudzo yatinoti yemaprimary elections.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaElliot Febe vari parunhare kuBritain neStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya inogara ichinetsa muAmerica yekushandiswa kwepfuti. Vamwe vabereki vekuMichigan, James Crumbly nemudzimai wake Jennifer, nezuro vakatongerwa kugara mujeri kwemakore anokwanisa kusvika 10 nemashanu mushure mekunge mwana wavo Ethan apfuura nekuuraya vamwe vaaidzidza navo vana paOxford High School kuMichigan kwakare muna 2021. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Hongu vaberekei vemukomana uyu akapfuura mwe vana vakatongerwa kuti vaende kujere kwemakore anokwana 10 zvichienderana nokuuraya kwakaita mwana wavo vamwe vana kuchikoro kwaaienda. Mwana uyu wakaonekwa ane pfuti yaakauya nayo kuchikoro iri mubhegi, ende uyezve dare rakaona kuti vabereki vakatadza kusekiwa pfuti iyo yakazoonekwa ichitorwa nemwana uyu achienda naye kuchikoro. Mapepe ekukota anotaura zvekare kuti zvinoita sekunge vabereki vanga vatenga pfuti mwana uyu anga neaccess kwairi sokuonekwa uko kwaita tingati yavanoti imwe incident yamai yavakaenda nemwana wavo kuma gun range vachinopractisa kupfuura.
Vabereki vomukomana uyu vaiziva here kuti mwana wavo aironga kuuraya vamwe vake kuchikoro?
Zvakabuda mudare zvinotaridza kuti vabereki vakadedzwa kuchikoro uwo musi wazopfuurwa vamwe vana vachinzi mwana wavo anga adhirowa zvinyorwa mubhuku rake zvaitaridza kuti ari kushushikana.
Mutongo uyu pane zvauri kuratidza vamwe vabereki here?
Hongu, mutongo uyu unova uri mutongo watingati pachirugumu jurisprudence dzemutemo muAmerica wakaumunyuwani, nekuti hatisati tamboona vabereki vachibatwa nemhosva yevana especially mwana angava nemakore anopfuura 15.
Munoona sekuti mutongo uyu uchakurudzira kuti mamwe matunhu muno muAmerica apomere mhosva kuvabereki sezvaitwa nedare rekuMichigan iri?
Ya, uyu mutongo uyu nenyaya dzegun violence especially muzvikoro ndoona sekuti unogona kuve uchizoparadzirawo zvekare kune mamwe mastates. Tinoziva kuti nyaya dzegun violence idzi nguva yatakusvika iyo iyi yesama zvinoita senge zvinova zvichiwedzera.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare natanonoka wande weStudio 7. Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Zviro kwazvo reshuwa leStudio 7. Kutipa content ye solar eclipse. Ah, kumanga. Video 7 ya kurashika. Chinangwa cha ya kuluza impact ka. Bosku political news kuku. Ah, ya kuva barren. Video 7 simbai political news.
Tsukubva Parara hospital hapa. Taita chichimo kuna Minister of Health. Andizio twari kuti vanobatsira vanhu vachiita sei. Tsasvika na 8 taonekwa na chiremba na 2 o'clock. Wakati chende munotenga zvinhu nokuti chipatara haina kana tsono haina. Kana beta dina haina. Ndokubva tamhanya ndakanotenga mishonga yanga ichidiwa. Ndauya ndashaya kana chiremba kana hwana ndibatsira. Chiremba anyora apa auya iye akati ndiri kumirira vanoshanda mutheatre kuti vauye ndipinde namai venyu ndivabatsire. Iko zvine zvindazotame ingatibhedhu pachipatara tiende nguva dzino. Kubva na 8 kuseni apa patakubva nguva dzino hatinambobatsirwa. Vanhu vakangoungana na chiremba uri kufamba. Manese mutheatre avapo. Wedu wei. IZimbabwe irudziya tiri kurarama. Ndangoti pamwe Minister of Health angazvinzwi akagona kubatsira vanhu Zimbabwe tatambura.
Isu zveZimbabwe idu zvatifambisa mapfumo pasi chikabhineti chamunangarwa nevereserve bank nevaminister of finance. Tashaya kuti toita sei nemari yemuzimbabwe. Iye zvinoiti tiri kungobirwa marete acho ari kukwira mabhondi achadiwa ma100 bonds acho. Saka isu togara sei varombo munyika yezimbabwe. Nyika yezimbabwe yaa yamunangarwa nekabhineti yacho.
Ina hangu ndinotaurawo hangu pamusoro pemari. Mari yataizowana vamunangagwa iyi haimari ndeyawe, haisi mari yeZimbabwe. Zimbabwe yairamba, mari yaichitombodiwa muZimbabwe. Vamunangagwa vangoita sekuti Zimbabwe ibhora ravo here, hamene zvavanongoita vanoZimbabwe nguva bata zvavanodaiwo, ngodeclare, ngogadzira mari yafunga, zvisina kana ani. Saka handeyawe, Zimbabwe tairamba izvo hatiidi.
Zviri kutaurwa navagwanyanya izvo hazvishande muno. Panguva yamugabe ira takangozviona zvakare mari dzakabuda dzine mutupo dzine maka lakasiyana siyana zvinazvo zvakatibatsira. Ezvinezvo vari kutaura zvakare kuti taburitsa dzimwe dzakadai hapana chinochinja. As long the system yakanga iripo kuna mugabe iriyo the same system ingoripo futi apa hapana chinochinja. Imbo nemari hapana muZimbabwe, hapana chinombochinja panyaya dzemari. Saka uyo anonzi gwanyanya ngaasanyebera vanhu zvake.
Iya kamuchena uyo kukundikana ndochiri kuitika muZimbabwe. Ukuona munhu achitora gore kana kuti makore achikundikana chinhuwani kureva kuti aiwa ngasiyire vamwe vari nani vanenge vane muono wezvemberi. Mwoyo mukukutu chete ndo yangozara pavanhu vatungamiriri vaita mwoyo mukukutu, mwoyo wekuuraya vamwe. Taizvaigona tagona kutsvaka humwe utungamiriri huri nani, nyika ingaenda mberi. Hapana chitsvapa pane zvose zviri kuitwa zvemazigi kana mazingi wacho newo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezvekuparurwa kwemari munyika inonzi Zimbabwe Gold kana kuti ZIG. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika nevakuru vemauto vonzi varipe munhu akaitwa kafira mberi nemauto. RBZ yoshorwa nevamwe nekuunza mitemo yemashandiro emari itsva iri muzvidimbu zvidimbu zvepakuti vamwe vashaye chivimbo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai muina Chris Gande.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-10 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umphathimtambo wezomvikela unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri kunye lomholi webutho uLieutenant Anslam Sanyatwe bahlawuliswa imali phezu kodaba lokubhaxabulwa kwabuhlungu kwesakhamuzi seHarare ngamasotsha ngomnyaka ka-2019.
Wahle wakhipha isibhamu ku-West la, wamshaya uhlambo olu-1 udadewethu, washaya umtwin sister wakhe uhlambo, wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila, wamphinda uhlambo lwesi-2.
Abanankani abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokudutshulwa kwabesifazane ababili abangamawele ababulewe yindoda yomunye wabo owagcina laye ezidubula eJohannesburg.
Bemilomunye ujaha khonapha umtshintshinojaha khona kokufuneka kodwa sehlulelile ukupheni izinto zakhe bezoboleka kuthi nkebingethise mama ngemali engaka ngifuneukathi mama sesiyani.
Izakhamizi elizweni ezingela mali yedola leMelika zithi zehlulekile ukuthenga amandla kagetsi lamuhla ngoba inkampani yezesa isithi ayikaguquli inhlelo zayo ukuthi zamukele imali entsha eyohlobo lwezige. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathintambo wezomvikela unkosikazi Opa Mchinguri Kashiri kunye lomholi webutho uLieutenant Anslam Sanyatwe bahlawuliswe imali phezu kodaba lokubhaxabulwa kwabuhlungu kwesakhamuzi seHarare ngamasotsha ngomnyaka ka-2019. Umantshi unkosikazi Tamara Chibindi uhlawulise ababili laba imali engamazigi azinkulungwane ezingamachumi amane 41,000 ziki ngokuchaywa okwenziwa umnumzana Mutshademba Muponde ngesikhathi sokutshengisela ukwenzakala endaweni eziningi zelizwe ngomnyaka ka-2019. UMaponde obemelwe ngamagqwetha alwela ilungelo likaZulu aweZimbabwe Human Rights Lawyers uzaphiwa njalo imali engamaziki azinkulungwane ezingamachumi amabili 20,816 ziki. Eyokuzwa ubuhlungu lokuyangiswa emphakathini akwenziwa ngemva kokuchaywa lokhu. Kodwa amagqwetha abemele amasosha athi akumelanga kugwetshwe bona ngoba amapholisa yiwo ayecele amasosha ukuthi abaphathise ekutshengiseleni lokhu okwathiya abantu abayisithupha befile. Abanankani abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa ngemva kokudutshulwa kwabesifazane ababili abangamawele ababulewe yindoda yomunye wabo wagcina laye ezidubula eJohannesburg. UThuso Khumalo usiphalo ludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kukamnumzana Farajo umfowabo kaSamkeliso loAthalia asebedlule emhlabeni, lesi ndabaphenduli iqale ngesicelo somkhwenyana wakhe uJustin Mahlala othe ufisa kukhulunywe ngoba bengasazwani lo nkosikazi wakhe. Ngemva kwemizamo yomkhwenyana eyokuthi kuhlanganwe noma kanjani, bagcine behlangana ngolwesithathu ngeviki ephelileyo endlini yomkhwenyana eBeria eJohannesburg.
Bese siba yi-6 mina unkosikazi wami layo isibare labodadewethu ama-twin sisters lawo lo mna wami isigcino uFred, I'm sure khona somewhere lana. Then ngathi asithandazeni then sathandaza. So ngemva kwemthandazo ngathi ungakhuluma ke sibale indaba yakho.
Umnumzana Joe uthi impica badala le iqale ngemva kokuba umuntu wonke esekhulumile sekulithuba lakhe lokukhuluma.
Ngisakhuluma laphana udadewethu wabe sithi hayi futhi uqede isikhathi for mina indoda angisayifuni ngoba isindihlukumeze for a long time.
Uthi okwalandela lapho yinto angakaze acabanga ukuthi uzahlangana layo empilweni.
USibari wasukuma lolaka wahle wakhipha isibhamu ku-Westland wamshaya uhlamvu oluyi-1 udadewethu. Umfana lo uFred wahle wayeqa isofeli laphana waphuma isivalo wabaleka washaya umtwin sister wakhe uhlamvu. Wabona lo uyanyikinyeka ukhanya uyaphila wamphinda uhlamvu lwesi-2 wabuyela ngolaka washaya udadewethu umtwin sister lo uhlamvu lwesi-2 wabekhomba kulokuze nkunkosikazi wami mina. So lapho kwajima khona isibhamu wazama ukusikhoka sisala unkosikazi wahle wayeqa naye wagijima.
Bagijimisaneke lekhosikazi likaJoe waze wangena kumakhelwane wacatsha. Ekuphendukeni kwakhe ke lapho azame khona ukudukula uJoe kodwa umbhobho wala. Ngemva kwalokho uphume phandle lapho azidukule khona. UFred ongumna wakhe kaFarai uthi lesi senzo simlimaze kakhulu enyameni lemoyeni ikakhulu nxa ekhumbula ngentandane ezithiwe ngodade wabo.
Angazi ukuthi ngithini siphelwe amandla nje because the sad part ukuthi we're all trying to fix things. Felt like bekuliwa, it was a good meeting. Sikhuluma kahle, trying to find solution.
Isizalwane seZimbabwe njalo engumgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eZim Imbokodo unkosazana Victor Mathutu wethuswe isehlakalo lesi.
Bakithi bomama okungcono ukuthi umuntu ezame ukuphuma esimeni esinjalo kungakonakali kakhulu. Singahlali kakhulu ezimeni ezinjalo kuze konakale kufike esimeni esinjengesokuthi lobu sisithi sizama ukuphuma umuntu akasakuvumeli agcine ekubulala.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena laye uthi utshelwe ngamathe.
Ukuthi umbhobho kusibase kutheni abantu bedubulana siyakugxeka kakhulu. Abantu abasebenza ngezibhamu emsebenzini, isibhamu kumbe umbhobho kawusale emsebenzini kusebe ungavunyi lesibhamu endlini.
Amawele asedlule emhlabeni ajiye abantwana abayisithupha. Kukhangelelwe ukuthi kuzaqhutshwa inkonzo yenduduzo emakhazeni eKings and Queens ngolwesihlanu bese kusithi ngeSabatha ithimba lomngcwabo lilubhekise ekhaya entabazinduna uyangcwaba asebelele. Ngokusho kwabemuli, lesidumbu somkhwenyana laso sizaphuma ngesikhathi esifanayo laye esiyangcwatshwa kubo enkabazwe eMidlands. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Izakhamizi elizweni ezingela mali yedola leMelika zithi zehlulekile ukuthenga amandla kagetsi lamuhla ngoba inkampani yeZSICT ayikaguquli inhlelo zayo ukuthi zemukele imali entsha eziki. Ngakho kufanele kubhadalwe ngamadola eMelika kuphela okwamanje. Ngakwelinye icele iKhansili yakoBulawayo ibikwa ibingeyinye yakuqala elizweni ukuqeda ukulungisa inhlelo zokwamukela imali yohlobo lweZig. Embikweni owethulwe lamuhla ibhanga lelizwe leRBZ lithi isilinganiso sendawo zokubhadala esizilungiselele ukwamukela imali le sesifika kumachumi ayisithiyagalolunye ekhulwini i-90% njalo abantu malidlabuzane lokusebenzisa limali. Ukuhlaziya ukuthi uhlelo lwemali yeZigi luthinta njani izakhamizi usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele unkosikazi Patricia Chabalala usaphethe isikhundla somgcinisilalo weBulawayo Progressive Residents Association.
Kunzima kakhulu izakhamizi azikwazi ukuthi kwenzekani. Azikwazi ukuthi kuyini yona le kuthiwa yiziji kumbe kuthiwa yiziji. Kathesi abanye bebezama ukuthenga amagetsi kuyehlula. Abanye bazama akutheni befiyeli bebebe nzima. Asikwazi nokuthi singathika bani ukuthi asingedise ngakho.
Kodwa sikhuluma kanje kwenzakalani. Kuyathengeka yini ezitolo?
Akuthengeki kumbe laba abanemali zabezingena ngoba amahovesi kanye wazakwanisa ukuthenga kumbe ziyabe zifakwe emafonini.
mbezawe kwa hui na abuchengeka kwa niwa kada mbita abuchengeki mbifuwe nijia shuku vichena mbwa yii nijia shuku vichena mbwa mbwa itena mbwa na kwa ndo kwa kima uwe nisafi
koto asaligelezwa avanyi asebe inchi njile limali emapanga ukuthi ibe iziki besebe shule kukutenga koto asebe la
ye mbwa mbwa cha hakona inchi njile wa mjaka kono kufunika koto asebe shule kukutenga mbwa ibe zobo deka kini mkani ngekise mama ngemadi mkaka mkini ya tunama kiritu ya ni mungo mbwa mbwa mkani 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 mkani
manje unale imali efuneka ya maketi US dollar abantu bayithola yini
yakwazi ukuthi abantu bese bejayele ukuthi vele bazithengele ngale iUSD bese bejayele noma bebe khona abantu ababenawo amabhondi besebenzisa amabhondi lapho bekukha bese sijayele njengokuyinto kwakhona ukuthi bond US manje khathesi sokuvuka izigi leyo asikwazi ukuthi izigi kumbe ibhondi kumbe kuyini kodwa abantu besebejayele kubalungela khathesi sebeqala mutsha baqala into ukusebenzisa into kutsha abangayaziyo hayi angingatholo esebhadalile city council lama ngingabhadale city council beklokhesiyinjile ngithi ngize lami ukuthi umhlabane asebehambile ngiyobhadala lami ukuthi kuyavuma yini kuyangiqhubekela nje nje njengenjayelo nje abantu beziphilela indwendwe mina hhayi angizibonanga ngoba abantu bayisabulahlekela njengakuqala lakhona abantu abalahlekelwa zimali zabo kakhulu.
Lo-ke ngunkosikazi Patricia Chabalala usaphethe isikhundla somgcini isihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Kusenjalo izifundi zemakolijini ezimbili ezibalisa umnumzana Nisbet Munyuki lo Valentine Ziko ezanikeza umongameli Emerson Mnangagwa amalanga amahlanu ukuthi akhiphe usibalukhulu webhanga lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mushayabane esikhundleni ngoba engaqatshwanga ngokusemthethweni zigcizelele kuStudio 7 lamhla ukuthi zizakhweza lolu daba emthethwandaba kusasa nxa elokho engakwenzi lokhu ekupheleni komgwazo lo kusasa. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izizalwane zakwale South Korea bezivota izolo kukhetho olukhanya lukhokhelwa libandla eliphikisayo. Ilizwe leRussia leKazakhstan asisuse izizalwane ezedlula inkulungwane ezilikhulu 100,000 emizini yazo kulandela ugcwala kwamadamu okubangelwe ukuncibilika kwamakhaza esnow. Ukwezemelika umkhokheli wokholo lwesiMuslim owakwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei lamuhla ufunge wagomela ukuthi ilizwe lakhe lizaphindisela ukudutshulwa okwenziwa isigodlo se-Iran ngele-Israel ekuqaleni kwenyanga yonale. UKhamenei ubekhuluma emkhosini wokugqiba isikhathi sokuzila kwabokholo lwesiMuslim esithiwa yiRamadan. Kulabantu abayisikhombisa abafa ekubhonjweni kwesigodlo lesi. Elemelika selikhuthaze izizalwane zalo ukuthi zilimuke ngoba ele-Iran lilakho ukuzihlasela nxa zisesigabeni se-Middle East. Ukuhlaziya lolu daba siqoqele olandela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
IHamasi yinunu liyana esemnyameni, yimpisi liyana abayifaka emnyameni. Khona i-Israeli le esatshwa umhlaba wonke, the wanted and the feared Israeli intelligence, ehamba ishuthuna abantu umhlaba wonke from all corners, that is its ear to the ground. Kusholo ukuthi iyehlule ukuthi keep under control indawo engangeluveri, ngoba i-West Bank liyana kayinkulu. Ukuthi Israeli ehlula ama neighbors wonke lawana ingehlule ukuthi keep under control kumbe abantu labane baphi propaganda to keep peace with them and stay with them. Iko mina emhlala ngizibuza khona ukuthi Israel engaka ingehluleka i-backyard yayo encane. So those questions mina always linger and then ngihla iyamase xa ishayile khathesi khona phana abakade bepomba khona sebesakha ezabo izindlu zamajuda. So lawo futhi ama-Palestine abhadalela ama-crimes akudala. So asazi ukuthi kumbe kuyagcina sekutheni la. Kukhanya khona lokhu okwenzakala kwele Israel sokuphazamisa ubudlelwano bele Melika le Israel. Ungathini wena ngakho lokho?
Njengoba besisitsho okwama-past crimes lokhu okobudlelwano, i-Israeli abaningi bathi yafakwa lapha ukuthi ibe yibhafa phakathi kwama-barbary states lawa afunga ukuthi uma ungasem-Islam kumele ukuthi ube ngaphansi ube yisigqili. Khanya labana balokho begandwa ukutshengisela abanye labana ukuthi hayi asikaqedelani lana. Yona i-Israel amajuda wona lana abuyayo ngamajuda wona lana abhonjwa nguPutin le e-Ukraine. Wazokhanya lama-adverts ngaso bedinga besithi help these Jews dingana amajuda babe bedinga khona le kobo-Ukraine bebabisa khona ngapha. Kona pana gobo Israel. So the dynamics is akona, they're pretty curious. Biden is under pressure ngokuba ngama election. Biden sells himself as umuntu olengqondo, sense and sensibility or balance ongasilohlana njengo Trump. Hamas yachaya and Israel walked right is the right to defend itself. Kodwa isichaye yadiliza sesibona izibhedlela kwachaya izalo vele isidlulisile ukuthi uBiden laye ungasobe mbuza abanye bakuthi how can the response ayifanani lekhaya miliyana eyafa eyenzakalayo. UBiden is forced now to ukuthi kukhangelwe irizi and that sokukhanya ingani sokufaka i-divide between i-America le-Israel.
Lo-ke ngumnumzana Mkhululi Ndabambi olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Ingcwethi kwezokulima sezigcwayise abalimi ukuthi bahlabise inkomo zabo ukuze zivikelwe emikhuhlaneni evame ukuhlasela ikakhulu ngesikhathi sendlala ebangelwa yimikhaza lamagciwane achiyeneyo efana lomkhuhlane womkhono oweheart water kanye lowekota evil. Untungameli inkomo Studio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Mandla Nkomo.
Into ongafanelanga siyekethise yokudibhisa inkomo. Lokuthi nxa sizidibhisa lapha sinanzelela ukuthi sizidibhisa zithola idibha umzimba wonke lasendlebeni. Ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi abantu sesidibhisa ngokuspreya nge-knapsack. Kodwa linanzelela ukuthi nxa lispreya liyayitshaya sibili inkomo ibe manzi nte. Konokyana kuyavimba imkhuhlane njengetelerosis ebangwa imkhaza. Omunye umkhuhlane obangwa imkhaza yi-heart water. I-heart water ke uzayibona inkomo yakhona isiqhatsha, isisenza ngani iyaphambana ikhanda. Kuyabe kungumkhuhlane lawo futhi othwalwa imkhaza. Kube sekusiba le mkhuhlane ebangwa ngamanye ama-bacteria, umkhuhlane womkhono esingathi yi-quarter evil ngesikhiwa kumbe i-black quarter. Kulomkhuhlane futhi obangwa zimiyane i-lumpy skin. Imkhuhlane le yona indlela yokuyivimbela. I-quarter evil, i-lumpy skin, the only way ukuyivimbela ukuthi inkomo kazithole i-vaccine. Yona ndlela yokuthi ungavimbela inkomo zakho. And futhi kulomunye othiwa i-botulism lawo ohlasela ngokufanayo. Dibhisa, uhlabe i-vaccine and inkomo nje nxa zivulelwe ekuseni ziyahlolwa. Ubona ukuthi ekhanya ingezwa kuhle kuyini. Umngane womlimi wenkomo singathi i-alternate kumbe tetracycline kufanele uhlale ulayo eduze eza kuncedisa ukuthi nxa inkomo yakho itshengisela ngani kayizwa kahle uyihlabe ukwenzela ukuthi imelane lomkhuhlane.
Asithi uyithole isifile isizifele inkomo kodwa kukhanya ukuthi hayi ibulewe yindlala, kulungile yini ukuthi uyidle?
kulento esesikhankasa ngayo kwezolimo esiyibiza sithi i-One Health. I-One Health ithi yona ukugula kwabantu lokugula kwezifuyo sokuhamba ndawonye. So isixwayiso sami ukuthi inkomo ezifeleyo kumbe efe igula kayidliwa. Ungayivula kuphela ukuthi odokotela ubatshele ukuthi hayi ngithola amaphapheje, ngithola inhliziyo inje, kumbe ngithola ubuchopho bunje, kodwa kayidliwa ngoba kawazi ukuthi iphethe mkhuhlane bani. Oyibhola labo coronavirus imkhuhlane esuka ezinyamazaneni isize ebantwini. Nxa isuyehlulekile ukuthi uyigcine iphile inkomo, hayi ungangcono uyishise kulokuthi uvumele ukuthi abantu beyidle ngoba ungagcina udala uhlupho lwedlula lolo osolukujelele.
Lo ke ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi kwezokulima, ubexoxa icingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 eseNairobi kwele Kenya. Ugundaba eziphathelane labaya eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zithi kazazi lutho ngemali entsha eyohlobo lwezigi. Zithi zesabela ukulahlekelwa imali zazo abayithola nzima abayithumezela izihlobo eyokwakha izindlu, ukuthenga ukudla kanye lokuhlawulela abomdeni imali yezemfundo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe kodwa kwamanje ehlala eDallas khonapha eMelika. Uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibona ngathi kusaswele ukuthi nxa sizwisise ukuthi kanti imali mhlobo bani yona le iziki. Angithi kwesi sikhathi imali iba imali ibe imali eqinileyo. Anti kanti nxa sithumeza lapha sithumeza ama US dollars afika ngale asebenze lokho enjalo engama US dollars. Kuyasiza kodwa kakusizi ngoba kwenza ngathi siloke sise America kumbe sise Britain kumbe singapi ngoba imali yabiqine kakhulu leyo esiyabe siyithumeza engama US dollars. So angazi ke korapho ukuthi iziki iyabe ilesi sindo esinganani njalo isekelwa kuyini ukuthi ibe lesi sindo.
Iyo ubona ngazani lina elihlala phandle kwelizwe balichasisele yini ukuthi vele kuyasebenza njani khonokho njalo imali yena soziginywe?
Hayi, asizange sithole sibili ngaphandle kokuthi nxa kuyikuthi kungikhuthile kodwa mina ngokwami azange ngizwe ukuthi ngiphongukubona nje ngama-newspaper ngase ngilandela ukuthi ngolwesihlanu imali nazo isifakwa ku-circulation.
Singathi konoko kuya kusinda sibili njengomuntu ohlala ngapha emazweni.
Kumele ngicaciselwe ngizwe ukuthi kuzahamba njani. Nxa sengithumeza izafika itshintshwe yini imali iye kumaziki, nxa isikumaziki ibisisebenza njani, iziki lona liyimali eyimali enganani, liqine okunganani. Konke khona lokho izinto engelaqiniso lazo ukuthi ngikwazi ukuthi kunjani.
Bathi-ke iziki lelijekwe ligolide lisebhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe, ubona ngazani balibamba khonapho kumbe ubele yikho?
Angiboni ukuthi igolide lakhona liyabe lilinengo okunganani ngoba nxa lili igolide elibanjwe ibhenki kufanele ukuthi libe ligolide elinengi kakhulu wenzele ukuthi imali yakhona ibe lesisindo ngoba igolide lakhona lifanele ukuthi libe worth ama-billions of dollars elikhona eliza kwenza ukuthi lisekele imali.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas khonapha kwele Melika, ubexoxa icingweni lo Gibbs Dube Studio 7. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Lichona njani basakazi be studio 7 lichona njani makhiwa ake ngiphuthumise nje umlayezo omunye bakithi abantu abakhalayo eMatsouth matopo okuhlangana khona eMatsouth ikhezi le mambale abahlikise matshamhlophe kule ndlovu ezihlupha okubi abantwini sebesengozini bakithi zamani liyenqeda abe-campfire cela bephuthume bakithi indlovu sezibuya emakhaya utshani abukho zizadilizela abantu izindlu kakhulu abantu abalezindlu zotshani zingozi kakhulu ematshamhlophe sicela abe-campfire baresponde please kakhulu kakhulu zamani ukuthi bancede kakhulu ma-campfire hambani liyonceda sibili ematshamhlophe ngikhuluma lapha ngofamona ungwenya ngikhuluma ngikhonapha ematshamhlophe esikolweni
isibe senza izinto ezingela ngqondo amaziki yini iziki sebenzi benza into ezingela ngqondo ngoba kawusakwazi ukuthi benze ngenxa yengqondo zabo lezi ezingasebenziyo lezi laba kasho abantu abangayenza impilo yabantwana bezimbabwe beright kambe 43 years sebengatshintsha ingqondo namhla sebeluphele bevukile bephelile benje ngeke betshintshe ingqondo lapho sebeyafala ingqondo zabo lezi ezimbi lezi yikho ubona umuntu obona mayifile abantu bekhohlwa ngaye ihistory yakhe nako umgabe wafa ngeke uze umuntu ekhuluma ngomgabe siso kwafa umgabe ngeke uze umuntu ekhuluma ngomgabe kwahle kwaphela lelo lapho sengathi isipoko ihistory yabo imbi kakhulu laba ihistory yabo imbi so history kumele vele iyazwe la ngumntwana omncane babi laba abantu labo
Studio 7 benjani basakaza abahle esibathandayo how shall thandazele sisitshela indaba nje okwazi njalo hayi uhulumente ezanupf ayiye kuwe kwi-chance aund ngamakhanda siyenza lokhu nalokhu ngendawo zemali lezabona abavuma phethe i-Britain banikeza imali yane ese-Britain evalelweyo yasanelwe phansi ngoma-great pressure abavume kuphelele ekhanda likankomo ayibuwe sifunayo abayekele okunye okuningi lonke okudlala ngangqondo zabantu lokhu amathishwa abo laba wenza bathatha belahlela kudele
sanibonani kwisitudio 7 sinjani ngukhosam lo okhulumayo Mr. Gumbo ebhinga hayi laba abantu madoda seyeka abathiye mani sesizwile ngokuhlupheka sesizwile ngokuhlala emazweni abantwana bonke bayathutha babalekela ilizwi bona bathi bayabusa bathi sinodonga hayi futhi yashema abalungisi lutho laba bayamotsha wes abahambi hayi sisikhathele please nqabe sizwa hayi lisiqolele badala tiyani kuyalehlula lokhu
sakebonakale basakaza abahle Studio 7 benjani lonke basakaza abathandekayo siyalithanda lonke impili njani na siyaphila mpela ngonakhulumayo engumengizincube lapha odabuka kompana sibili umadlambuzi kompana udabuka umadlambuzi kompana usomakagulo kompana edamhomola udabukake ntamati edamhomola ami lesikhalazo sami ngesikhathi sami Studio 7 ngani ngasidlulisa umbuzo wami ngicela uhulumende ke siphathize ngokudla mpela eqale kwampane edumbo dema yehle siyabona nenswazi malalume madlambuzi yehle tihingwe eze kuma nebodema tengwe siyakhala indlala ihlasela abantu mpela indlala zondla encane ngiyabonga umbiko wami ngani ngawudlulisa njalo lokho
siyabonga Studio 7 kusinika information ye right correct it is labulawa ngu chabangu idoti umuntu ichabangu abantu bavota but yena wawelisa ilizwe emuva
linjani basakazi ku Studio 7 labalaleli mina engikhulumayo nginguTholani Mkhwanazi elupane emzola 8 bengicela ke basakazi ukuba lihambise ilizwi wonke umuntu athole lihambise ilizwi kubaholi bethu kubaholi abasiholayo ngezigaba la ngezindawo zonke nje ukuba baholise wonke umuntu bangabandlulula umuntu wonke umuntu uyala ba eZimbabwe kunzima lonyaka athole kungabi lomunye okhethululwayo kungabi lomunye obandlululwayo ngiyabonga
lathi siyabonga balaleli bethu balaleli bomsakazi weStudio 7 elisithumele imbono yenu kuWhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318 nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318 siyabonga uhlelo lwethu lwe live talk lamhlanje sikhangela labo abahlala kwamanye amazwe idiaspora lapho isihluza kona udaba lwemali entsha yezige ukuthi iphatha njani bona abahlala emazweni aphetheya abayibo abathumela imali emakhaya lapho abadabuka khona. Singakehlukani sihlobo zami ke sikhangeleke inhloko ebezendaba ebezikhokhela. Umphathi intambo ezomvikela unkosikazi Opa Mtshinguri Kashiri kunye lomholi webutho bahlawuliswa imali ngenxa yokutshaya umuntu ngesikhathi sokutshengisela ngomnyaka ka-2019. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.